Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 31, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadhiki voita musangano muHarare kuzeya hondo iri muDRC. Vanozviti mambo mutapa vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nefenyure CBS muAmerica inoti mitumbi yevanhu vanodarika makumi mana yabudiswa kubva murwizi Potomac muWashington DC mushure metsaona yakaitika nemusi wechitatu pakabonderana ndege nechikopokopo chemauto. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vanonzi vakafa mutsaona iyi. Basa rekutsvaga chakakonzera tsaona iyi uye kutsvaga mitumbi riri kuenderera mberi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe mugari wemuguta reWashington DC uye vari chizvarwa cheZimbabwe waFrank Guni kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Chekutanga tingati zvinosiririsira kuva netsaona yakadai nokuti kurasika kweupenyu huku. Vanhu vakawanda zvikuru chaizvo vakarasikirwa neupenyu. Vamwe vacho sezvatiri kunzwa vanga vari vatambi vane mukurumbira vane hunyanzvi vazhinji vemudunhu remuDMV muno. Kwoita vamwe varayiridzi vemitambo vanonzi vanga vachibva kunana Russia uko vanga vari mundege iyoyi. Saka zvinotitsiririsa kuti tinorasikirwa neupenyu mudunhu redu munomu.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakawanikwa ivo vachisaina mitemo yechimbi chimbi miviri. Umwe wacho unogadza ivo mutevedzeri wemutungamiri wesangano reFederal Aviation Administration. Munoona izvi zvichizobatsira here?
Zvinangobatsira hazvo kana totarisa kumusoro ko zvatingati political management. Asi izvi sekuti ndozvingagadzirisa dambudziko rakaitika iri. Njodzi yakaitika inoratidza sekuti yakaitika paair traffic control level. Asiwo tingati zvinozivikanwa kuti ivo vanotungamira vanoonekwa sekuti vanga vari vashoma kumusoro ikoko. Saka tingati in the long term zvinozobatsira zvazvo. Chatingatotarisira ndechekuti dai mutungamiriri wenyika anga akati iye asaina mutemo wechimbi chimbi wekuti ava vanoita kuti ndege dzifambe zvakanaka pasina njodzi vatutsirwe kana kuti uwandu hwavo huwedzerwe. Nekuti tinoziva kuti nyika yese inoi zvagara zvichitotaurwa kuti vanofambisa ndege muzvakanaka maair traffic controllers vashoma uye vari kushanda nguva yakapfurikidza mwero. Saka dei varivo vanga vawedzerwa nekuti ava vekumusoro uku vanoita havo zvine masimba zvokuongorora zvinoshanda nemapoliticians asi havasivo vanoita kuti ndege dzinge dzichifamba zvakanaka. Tinotarisira kuti pamwe mutungamiri wenyika vachawana kuti vaudze ne zvipanga mazano zvavo kuti chinodiwa apa kuwedzerwa kwemaair traffic controllers kwete kunyanya kuwanza simba kumusoro.
Munoona sei mabasa ari kubatwa neavo vari kuedza ivo kutsvaga mitumbi iavo vakawanikwa vachidonera murwizi rwePotomac River mushure menjodzi iyi?
Tingada kutenda zvikuru maemergency services vakabvira kushanda kubvira nguva diki diki ndege dzichinge dzaroerana. Vari kuramba vachishanda mumvura inotonhora vachitsvaga mitumbi pamwe chete nemarecorders endege idzi. Zvichazobatsira kuti panozoitwa ongororo yakazara marecorders anozotsanangura kuti chii changa chiitika mudzindege imomo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reWashington DC vaFrank Guni vachitaura namaVlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Mutongi wedare repamusoro Justice Joseph Mushure vapa mukana wekubvisa mari yechibatiso vaTimothy Chiminya. Vakasungwa Mushure mekuzviti ndiwo mambo munhu mutapa ndokutanga kugadza madzishe mumatunhu akasiyana siyana. Vakasungwa musi wa16 zvita vakapomerwa mhosva yekuzvidza nekutora masimba emutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravo vaGift Mutisi vanowa nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Asi taenda kudare rehigh court tangati ne bail appeal hearing pamberi pamutongi Justice Mushure. Taenda kucourt nemusoro wechitatu kuti yanga isati yafaila mapepa ayo ekuopoza bail kana kuti response yayo. Saka yakwanisa kufaila nezuro. Saka Mushure nekuona mapepa edu nekuagiwa, Justice Mushure vati mutongi magistrate pane pavakakanganisa kubudikidza nekunyima king munhu mutapa Timothy Chiminya kumunyima bail. Saka Mushure nekunge vaona kuti pane pakakanganiswa vabva ibail raifanira kunge rakapiwa, saka vazomupa bail.
Vangabhadhariswa mari kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso uyewo ndezvipi zvimwe zvavanzi vaite?
Vabhadhare $200 aramba achigara pamba paaigara, aendese pasipoti yake kwamabharani wedare remagistrate court Harare. Vasabva muHarare vaChiminya kunodarika makilomita 25 kubva paHarare Central Police. Varamba vaende kunoripota chishanu chega chega kubva maawa a6 AM kusvika 6 PM kuHarare Central Police CID nekuresidential, uye vasakanganisira mainvestigations kana kuti mawitness kana kuti evidence kusvika nyaya itongwe iperi.
Munotarisira kuti ichatongwa rini nyaya iyi? Pane zuva here ratarwa?
Aiwa, kuhaikoti vanga vasiri kudhila nekutongwa kwenyaya yangu yenyaya yebail. Nyaya inofanira kuzotongwa kumagistrate court. Saka kumagistrate court tichadzoka musi wechitatu, musi wa5 February tononzwa ikoko kuti state yane yagadzirira here kuti nyaya itongwe. Kana yagadzirira tochinzwa kuti musi wacho tinowirana kuti nyaya itongwe. Kana isati toona kuti iri kupfuudzirwa mberi kusvika zvarini.
Chii changa chida kugadzirirwa nevachuchesi apa?
Patakapedzisa kuenda kukoti vakanga vati vachiri kuda kutora uchapupu kubva kumawitness. Saka ndo zvanga zvakamisa.
Gweta vaGift Mutisi vanowa nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vatungamiri venyika dzemusadiki vatanhatu kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda mumusangano wechimbi-chimbi wekuedza kugadzirisa hondo iri kumabvazuva kweDRC. Vari munyika vanoti mutungamiri weTanzania vari sachigaro veSadiki Organ on Politics, Defense and Security Amai Samia Suluhu Hassan, mutungamiri weMadagascar vaAndri Rajoelina, vaDaniel Chapo vekuMozambique uye vaDuma Gideon Boko vekuBotswana. Asi vatungamiri ava vangakwanisa here kugadzirisa gakava rekuDRC? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutori wenhau ari muridzi webepanhau repadande mutande reNewswalk Dumisani Muleya.
Handioni kuti vanogona kuigadzira because nyaya yacho iri complicated, iri complex zvakanyanyisa nekuti kune maorganizations, kune hurumende nemarebel groups nemamaorganization akasiyana-siyana ari kurwa hondo iri kuitika ikoko kueastern DRC kuKivu North Province. Chiri kuitika ndechokuti kune maorganizations akawanda atingati marebel groups ari involved anopfuura 100.
vari kushanda nani chaizvo?
Mamwe acho ari kushanda nehurumende yekuti DRC, achishanda nesati, achishanda neUN, achishanda nenyika dzakaisa masoja dzesati kuti DRC dzinosanganisira South Africa, Malawi neTanzania. Then vari kurwisana ne masoja kana marebels eku M23. M23 irebel movement yematutsi. Matutsi aya ndeku Congo, ku Eastern DRC, asi matutsi eku Rwanda. Asi of course vane vari related nematutsi eku Rwanda. Zvichita kuti Rwanda government nyangu ichizviramba ndiyo iri kusapota rebel movement yeku M23.
Tarisawo kuti SADC inenge isina kunyatsofara kuti vamwe mauto anochengetedza runyararo yekusouth Africa uko akaurayiwawo iko kuDRC, vangawedzere mamwe mauto here? Zvingabatsira here kana kuti havakwanise kuwedzera mamauto iwo ana Zimbabwe havana kutumira mauto?
Nanga akwanisatiki vakaisa mauto akawanda kuyakuya. Rwanda inozadza mauto machi kupi kuEastern DRC. Dzimwe nyika vana Uganda zvopindirira, vana Burundi they've been there before, nedzimwe nyika vana Tanzania zvakadaro daro. So kuisa mauto akawanda hazvibatsiri kugadzira nyaya. Chingagadzira nyaya iyi ndakateerera nezuro foreign minister wekuRwanda achiinterviewa neSABC kuSouth Africa, neminister wekuSouth Africa foreign affairs achiinterviewa. Vese vari kuwirirana nyaya chinhu one kuti hondo mauto akawanda zvombo zvakawanda hapana zvazvinobatsira hazvigadziri chinhu. Vanofanira kuwirirana kuti vataure.
Mutori wenhau ari muridzi webepanhau repadande mutande reNewsHawk, Dumisani Muleya, ari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paviewi show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu, moenda pakanzi updates, motwaga pakanzi viewe ishona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, ye viewe ishona, patino kupai link ye WhatsApp channel yedu. Govana ineva mwe nau ze Studio 7, zinotema zisina divira zakarerekera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti abomba nzvimbo dzanga dzichichengeterwa zvombo nechikwata cheHezbollah nemwena wanga uchishandiswa kupinza zvino muLebanon zvechikiribidi. Israel inoti nezuro yakadonhedza ndege yemhando yedrone yaishandiswa kusora neHamas. Chikwata cheHamas chinonziwo chine drone rakadonhedzwa, zvichinoreva kuti chiri kukanganisa runyararo runonzi neIsrael rwakanyoreranwa muna mbudzi. Israel yauraya kana kukuvadza vanhu vanodarika zana muLebanon kubva zvanyoreranwa chibvumirano ichi. Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mune rimwe rematanho avo avakatora vachangobva kutoreswa mhiko, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unoburitsa America musangano reWorld Health Organization. VaTrump vakapa chikonzero chekukundikana kwesangano iri muna 2020 kubata zvakanaka denda reCOVID-19 rakatangira muWuhan kuChina pamwe nemamwe matambudziko eutano epasi rose. Gwaro remutemo wechimbi-chimbi rakasainwa navaTrump rinopa zvikonzero zvekuti kukundikana kweWHO kukasika kutevedzera shanduko dzinodiwa nekukasika uye kusakwanisa kwayo kuratidza kuzvimirira kubva mukunyengedzwa kusina kukodzera nevezvematongerwo enyika vanove nhengo dzeWHO sezvikonzero zvakaita kuti vatore danho iri. VaTrump vakati pamusoro pezvo WHO inoramba ichida mari kubva kuAmerica zvisina tsarukano zvisingaenderane neinobviswa nedzimwe nyika. Vakati China iyo ine vanhu bhiriyoni nemamiriyoni mazana mana kana kuti 1.4 billion ine huwandu hunoita zvikamu mazana matatu kubva muzana zvehuwandu hwevanhu vemuAmerica, asi mari inobviswa nechina kuWHO iri pasi peinobviswa neAmerica nezvikamu zvinoda kusvika kumakumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Pasi pemutemo wechimbi-chimbi mutsva uyu, chipangamazano kumutungamiri wenyika munyaya dzekugadzikana kwenyika chichapiwa basa rekugadzira hwaro muNational Security Council wakanangana nekuchengetedza utano hweveruzhinji uye kuvadzivirira kubva kuzvirwere zvinokonzerwa nemichetura kana kuti biosecurity. VaTrump vakakurudzira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika nemukuru muboka rinoona nezvemashandisirwo emari reOffice of Management and Budget kuti vatore matanho akakodzera ekumisa kufambiswa kwedzimari dzehurumende yeAmerica, kutsigira kana kuwanisa zvikwanisiro kuWHO, kudzora nekuisa kune mamwe mapazi vashandi vari kuita mabasa pasi peWHO nekutora masangano emuAmerica nekunze kwenyika anotambirika nekushanda zviri pajekerere kuti aendese mberi mabasa akakodzera aimboitwa neWHO. VaTrump vakakurudzira mukuru muhofisi inoona nezvezvirwere kumuzinda weWhite House yeWhite House Office of Pandemic Preparedness and Response Policy kuti aongorore nekudzora uye kutsiva nekukurumidza urongwa hwe-2024 US Global Health Security Strategy. Pamusoro pezvo, apo kubuda musangano iri kuri kuenderera mberi, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika richamisa nhaurirano dziri pamusoro pechibvumirano cheWHO Pandemic Agreement uye kuwandudza mitemo yeInternational Health Regulations, uye matanho anotorwa kusimbisa chibvumirano chakadaro hazvizove nesimba rinosunga Amerika. VaTrump vakavimbisa pavaitsvaga rutsigiro kushanda kuumba mubatanidzwa mutsva hwenyika dzakazvipira kuchengetedza utano vachitsigira kuzvitonga nerusununguko. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Muchikamu chedu chemimhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira anonzi Sun Free Vunganai, anozivikanwa nerima gitari rekuti Nice Boy, uyo anoimba musambo weAfrobeat. Nice Boy akaberekerwa kuZaka mudunhu reMasvingo, asi akazokurira zvake nekugara mumusha wachitungwiza. Muimbi anoti rwendo rwezvemagitare rwakazotanga mugore ra2019, asi ari kushingirira kunyanga hazvo nzira yake iyi iine minzwa nemafeso. Ngatinzwei achitsanangura muhurukuro yataita naye.
Zitara Nice Boy ari kuimba ndiro Nice Boy rekubarwa naro ndinobvi Sanfrivunganai inobva kuMasvingo kuZaka kuJerera.
Saka zvekuimba izvi makazozvitanga sei uye zvakatanga riini?
Yezvi ndakaitanga mugore ra2019 pandanga ndiri kugara kuGweru. Ndopa ndakatangira music, ndakatanga naproducer Majestic Flex.
Chii chakaita kuti mutore nzira iyoyi yemumhanzi?
Chinhu chandanga ndisingatarisiri kuti pamwe dzimwe nguva tingaimba, kati mukufambawo mumachechi ngazvisevodzwa chinhu koya kuri mukuimba music as well, so just to try music. Well, I tried, zvakabva zvabuda zvakanaka, zvichizvidzikisa zvazvachaita.
Nguva yatakurawo waiti ukada kuita zvemumhanzi, vamwe kana muukama kana mumhuri vaita wakuda kuita zvehurombe, imi zvakatambirwawo sei nemhurieni?
Vamwe vakazvitambira, zvichiri kutotora nguva kuti vamwe vazvitambire, because vanenge vasati vazvonzwisa especially palevhel yekuti uri kutanga, hazvisati zvaakuunza mari inoonekwa. Saka vamwe vanenge vachitongera kuti pedza nguva zvinotiwa chirombe, but iwe unenge uchiitawo uchitarisawo vamwe vanokuisa into music, unobva wangoramba uchiisa tariro machiro uchingoti nongere mazuva zvichaita zvakanaka.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji?
Ya, zviri kutora nguva ndijana, but so far pa level tikasau level upcoming artists. Vanhu vandikuchambirei vakawanda saizvozvo zvekutaura kudai tichitombowana mukana wekuti maradio ndestudio seven zvinotoratidza kuti vanhu vari kutiteererawo zviri nani, saka tarine tinayo zvakakora.
Mane Nziyongani, mukomana Nice Boy.
Sofa nziyo dzandabudisa zvinosvika 34 ndichisanganisira maalbhamu nemasingle tracks.
Mati mamboitawo here mikana yekusanganawo nevamwe vaimbi vatingati vaane mukurumbira anonzi muchirungu makolabo?
Sofa pavaimbi vandakambobatawo varimo muindastry vangavagara varimo, ndakamboitawo kolabo mukana wekuwana baba Nicholas Zakaria, ndobva ndaita namukoma Topi Vai, ndobva ndaita namukoma Tigol, ndobva ndaita navaimbi mukoma Script Mula. Ene kunze kwenyika ndakaita na Slizer hubo Botswana. Na DJ Yaso South Africa ndoka ndaita nani exchange dio kuzambo.
Vateereri vane zvimwe here zvavangatarisira zvamuri kubika pari nhasi?
Ya, ichokwadi tina kuti nezuro chaiko takatobva tabudisa imwe song yodiwa takabudisa iripo payoutube izvozvi. Then musi wa14 February vanhu vane Valentine's Day, saka tirikubudisa song inoenderana nezvevalentine's day. Yatirikubudisa musi wa10 February inoiyo Away.
Vandao kubatai vanokuwana ipapi?
Phone number dzangu dzinoti +263 776 786 374. Kana kutibata pamasocial media pages edu Nice Boy Ngoma Round, pane namba dzangu dzitoripo. Ezvoe mamwe maplatforms ese akanyorwa kunzi Nice Boy Official. Zvinobatika zvakare.
Ndekapi kambuka mungada kusiyira vateereri tichionekana nemi kudai?
Chiroto.
Vatangirei tinzwe nzwisa.
Baba tarirai nguva wozviroto dzadzisai nyave
irimo mupfungwa ndizvo zvikopfu handidzo pfungwa dzokufunga rugare asi denga roti handiwo mwaka asi mangu mupfungwa wanonoka mwaka zviroto zviroto mwari we Ziroto, tarira yave, papa. Ziroto, ziroto, papa. Mariwe, ziroto, sawira mukomba. Uyo mwaka, haukwanene. Iko kenani, chashika ndafa. Ichingonzi shinga, ini ndiri mujangwa. Mweya wangu hauna rugare papa tenzi ndanzwa ndekurota rugare kuhope saka zvino ndiyo yava takunge chitamba.
Manzwa nzwisa yekambo kubva kumuimbi Sunfree Nice Boy Vunganai muhurukuro yataita naye ari parunare kuchitungwiza. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west mumisha yechasara nekapere vaendesa imwe kambani yezvizvarwa zvekuchina inonzi Labenmon Investments kudarire pamusoro rehigh court mushure mekunge yatora minda yavo ichivaka fekitari inogadzira simende pasina kuvapa muripo sezviri mubumbiro remitemo. Vagari ava vari kumirirwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kambani iyi yakambonetsanawo nevanhu kwamutoko. Kambani iyi inoti iri kuwanisa vanhu mabasa nekusimudzira nharaunda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta revagari ava vaKelvin Kabaya.
Vangani chichemo chavange nacho nedambukire kuti vari kuti minda yavo yakapigwa ikatorwa kwavari vasina compensation kana kuti vasina kupiwa offer relocation. Company known to Labinmon Investments, where they could have set up the cement manufacturing plant. What are the young from a Congo of the company, actually, I know the environmental impact certificate? So, certificate is all in a condition that I can back is in a condition and the other squad, they could see you are a Labinmon Investments, one of the compensator. Vagari kuchasara kana kapire village kumagunja vasati vatanga kushanda asi iwo vagara vakatitsanangurira vachipiwa vanombotora piwa compensation kana kupiwa offer relocation izvo zvinova zviri kuvatadzisa katovatadzisa kurima chibage.
Muri kubatsira sei vagari?
Isu semagweta takavabatsira nekuita appeal kuna Minister of Environment in terms of Environmental Management Act, tichikumbira kuti certificate rorikanzurwe taishandisa mutemo weEnvironmental Management Act. Tichitaura kuti certificate roro harina kuparaka issue yarichipiwa Labinmon ema yakanga isina kuita imwe ongororo yakakosha inosanganisira maconsultations nevagari vekuchasara nekwakapera. And then on top of that, Saka Nura Shikaraka Lab Makanda Sriku comply condition to EIA certificate and financial Kuku Power Gari Chasarani Kapire compensation Kusa Poluta.
Io Emma Irkutikudi.
Emma Yakabankara Tracha Injustice. Saraitaka Manaku Dari City, Rambo, Miskari Labinmon, Kuikamada Sanga Chica, Kushikara Emma Sakuta Investigation. Yes, Kataenda Shikarek Bari, Kumbra Dari, Rito Konke, Minister Kuakasti Kuzwa, Achia Chacha.
There are none of its very company.
Kunzwa kwatiri kuita nevagari veikoko vana maclients edu ndevekuti vanomboita vachiona vanenge vekuchina.
Gweta vaKelvin Kabaya veZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari parunare muHarare. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hei, makadiko pa Studio 7, makadiko. Zvino ndishungudza zvisingaiti ndichinzwa hangu. Panguva yamuno indavhiwa vanhu vakaita sevanenge vari vamiririri veZANU PF vamunenge muchibvunza mubvunzo. Nevanozopindura zvamunenge muchibvunza vacho. I think you are taking the wrong people. Muri kutora vanhu vasiwo vekubvunza chimiro chinenge chiri munyika. Of course vanenge vachishandisa maqualifications avo ebasa, but zvavanozopindura zvinototora dzidza futi kuti of course vanoziva chimiro chenhamo iri munyika, but they don't know deeply exactly mararamiro ari kuita vanhu, because zvavanozopindura hazvitomboenderani nezvatinai tichichema nazvo, especially pamune muchibvunza nyaya yekuwedzerwa kwemazuva apurezidendi vari kutonga ava veZANU PF ava, kuti because chinhu chikuru chinofanirwa kutaurwa paipa ndechekuti nyaya yekubirwa kwakaitwa election isaita sekunge haa yakangotodissolva ikatopera zvina basa.
Pa Studio 7 makasi pairemesi, tinodada nemi, tinofara nemi chaiko. Munotipa utap-tap hwemanzwi nemashoko. Ndodongo yambirwa varume ava veZANU PF. Leadership iripo iyi haisina kana direction. Direction hapachina baba. Varume ava vatogadzirira kutiza mukati menyika vazhinji vacho. Vatadza. Ende musafunga kuti havazivi kuti vatadza. Vatadza.
Studio 7 makadi ndibaba chinokurai baba wevanhu. Inoda kungobvunza kuti ZANU PF kana ichitaura kuti vakomana veZANU vese vari kutaura vanenge vachifungirwa slogan imwe chete kuti nyika yese iri kuti baba dzokai, baba tungamirai, baba itai, nyika yacho iri kuda munangagwa. Iri kuchazova kuti inyika ipi iri kuda munangagwa yacho, ende vanhu vacho vamuri kutaura kuti nyika yose vapi. Makambofamba here kumaprovhinsi yese muchimurodhi muchibvunza vanhu muchizova kuti vanhu vanoti kudii?
mai mchitara nilaini mchifura na zhugunye pa mzanu PFM. Nika ipi, mimi wakumana kutawala icho kwa rika mchitara pa mepo imimi, kata kutawala nika imimi. Nika ipi, wana wasa waka sosu, damba zanu PF kutara ende wana wati zanu PF dola. Moti wana washoma shoma waka mamune mawira na nao, washoma.
Izo zanga ziri pfungwa, zivangwe vatele rive Studio 7. Musa tangana wachurongwa che Live Talk, abo tiri kutarisa shiriku itu kwa ino urumende kugazirisanya zesu upumi, abo shitoro shikuru shiriku vara. Anukone kaindini jonga kandemi ili ndokusia emu na ntunga milinkomo.